Chekutanga tinototi gamuchira chibage ichocho nekuti zvamunoziva kuti pare zvino Zimbabwe yakatarisana negore renzara. Nenyaya yeEl Nino yakaitika last year yakaita kuti mvura isanyanya kunaya. So plus nezvimwewo zvakadaro zvinenge zvichiitika maererano neupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe zvakaita kuti tisarima chibage chakakwana. Zvinoita kuti veruzhinji vawane chokudya.
Si takambonzwa pakapiwa Zimbabwe chibage ichi yaita kunge chibage ichi hachina kunyanyokosha nekuti yaiti yakazadza matura.
Hamenoti vaitotaurawo zvimwewo, hamenoti vaitaura Zimbabwe yatinoziva here tese. Nekuti vanonatoziva nezveagriculture kuZimbabwe vanotaura ivo kuti gorosi wheat ndo yatakarima zvakakwana. Takatorima zvakaburikidza. Asi chibage hatina kukwanisa kuwana zvakadaro. So pare zvino tiri kutotengawo chibage kubva kuSouth Africa, kubva kuZambia nedzimwe nyika kuti nyika iwane chikafu sezvo tatarisana especially iko zvino kunyanya mwedzi mitatu inotevera takatarisana nenguva yenzara yakanyanyisa iyo yavanoti extreme hunger. Vari kutaura kuti vanotaura vekunana World Bank, vanotaura vachine World Food Organization, vanotaura vachiti Zimbabwe yatoiswa payavanoti hunger watch. Kuti vanhu vanenge vasingakwanisi kuti vawane chikafu chakakwana vange vari vanhu vane mhuri vane vana vadiki ndo vari kutarisira futi kuti 42% of the population vachange vachitadza kuenda kunorara vawana chekudya musi woyo.
Russia iri kuti iringopa hayo Zimbabwe pachena, asi pane nyika ingangoita mwoyo wakanaka kudai here kana kuti pane zvimwewo zvavanenge vachida?
Takatarisana nenyaya yeRussia tinofanira kupa iyo yatinoti context, tofanira kunazopanzwisiso yekuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Tinowanze seAfrica, ndingati seruzhinji rweAfrica, tinowanzowana iwo avanoti magrains nezvimwe zvakadaro tinowanzozviwana zvakare kubva kunana Ukraine. Asi nekuda kwenyaya yehondo iri pakati peRussia neUkraine, magrains atingadai tichiwana hatichamawani nekuti zvinotaurwa izvo kuti kune 30 ayo maship handizvo tisingamati chii anga achiiswa more than 700,000 tons yemagrains aifanira kunge achiya kuAfrica akabatanidzwa muhondo akabhombwa zvinhu zvakatadza kusvika. So pare zvino zvinhu zviri kuita kuti pasi rese tisava nekugadzikana tisava nestability inyaya yehondo. So tinenge tichiona zvimwewo zvakadaro kunzi apa tapuwa 50,000 apa tapuwa 25,000 asi hatisati hazvisi zvakaita kuti tisvike pamalevels atingadai tichiwana kana dai kwanga kusina hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine.